Vamugabe vati mitemo yakaita sestatutary instrument 64 iyo inorambidza makambani nevanhu vemuno kutenga kunze zvinhu zvinowanikwa muno yasimudzira maindustry sezvo yave kuita kuti makambani nevanhu vashandise mari yekunze zvine mwero. Vatiwo hurumende yavo iri kurerutsa mitemo yekuita mabhizimisi munyika nechinangwa chekukwezva vemabhizimisi vekunze, uye vatiwo pachatangwa bhanga rekusimudzira mabhizimisi madiki pamwe nerimwe rinotsigira madzimai. Vamugabe vazivisavo kuti maindustry ezvicherwa pamwe neekushanyirwa akaita zvakanaka chose gore rino, izvo zviri kupinza mari yekunze munyika. Vatiwo hurumende yavo ichibatsirwa nemakambani akazvimirira nedzimwe nyika iri kutenga chibage kunze kuti nyika ive nechikafu chakakwana. Vatiwo hurumende iri kutsigira mabasa ekurima pasi pezvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input support scheme.
Madam President, Mr. Speaker, sir, my government is importing grain in order to address the grain deficit caused by the devastating effects of the recent drought. To date, government has imported over 300,000 metric tons of maize, whilst about 200,000 metric tons have been delivered to the Grain Marketing Board depots by our farmers.
Asi munyori anoona nezveupfumi zvakare vachimirira Hatfield mudare National Assembly vatapiwa mashakada vati veruzhinji vatambura nenhamo, uye vamugabe havana kutaura kuti hurumende yavo ichapedza matambudziko aya sei.
Tanga takatarisira kunzwa zvinhu zviri kubata upenyu hwavanhu zviri kunetsa munyika, zvikuru sanyaya dzemabond notes, kushayikwa kuri kuita mari mumabhengi, vanhu vatambudzika, havana mari yekuenda kuChristmas, mabonus. Nyaya yemabonus haina kutaurwa, nyaya yekushayikwa kwemuhoro yavanhu haina kutaurwa. Saka State of the Nation yatadza kunangana nemibvunzo iri kutaurwa nevanhu.
Mutevedzeri wemutungamiriri weMDCT zvakare vachimirira kuwadzana East mudare National Assembly vaNelson Chamisa vanotiwo pane mibvunzo yakawanda isina kupindurwa nemashoko avamugabe muparamende nhasi.
Panonetsa, hapana chizhinji chatingati chabuda. Kunyanya-nyanya munoziziva kuti mamiriro enyika, mamiriro emukuru wenyika. Hatina kunyatsonzwisisa mukuru wenyika achitaura mamiriro ake, upenyu hwake, utano hwake semunhu ari kurawo. Taona zvine zvichitomuremera matauriro, mabatiro nemafambiro chaiwo. Saka zvinhu zvinotinetsa isusu sevamwewo vanotungamirira, kwete vanopikisa asi kuti vanomiririra zviri nani pane zviripo. Uye hatina kunzwawo mhinduro kunyaya dzesadza mumareserva umu, chikafu hachisi kuenda, hakuna chibage.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika zvakare vachimirira masvingo South muparamende vaWalter Muzembi vati mabasa ekushanya munyika ari kubudirira zvikuru nekuti vanoita basa nemazvo, uye vanofara kuti vatungamiriri vari kuzviona.
Ukauya kubazi rangu retourism unoona kuti vanhu variko vakanangana nezvavanofanira kunge vachiita, kutambira vaenzi nokutora mari yavo namaservices avanopuwa nemaoperators angu. Hautiwani muzvinhu zvesucession, hautiwani muzvinhu zvakasiyana-siyana. Ndakangopa from day one, ndakapa sekta yangu mutemo wokutanga ndokuti takauya kubasa kuzoshanda, kuzoshandira vanhu, kuzoshandira Zimbabwe.
Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu zvakare vachimirira mberi ngwa West muNational Assembly vaJoram Gumbo vatiwo mashoko avamugabe abata zvese zvakakosha munyika zvakaita senyaya yekurima.
Kana mukuru wenyika achitaura, mukuru wechinyika achimhanya-mhanya kune dzimwe nyika, kunana Brazil, kunana Belarus, vachitsvaga mishinari nezvimwe zvakadaro, nokupa mbeu imwe yavanopa kumadzishe vachiti nepresidential inputs, vachipa imwe yavanoti ndeyekupa command agriculture, ndezvokuitira kuti nyika ibudirire. Kana nyika ine kubudirira, ine chikafu chayo, inobva yaita kubudirira kwakana kuti
Zimbabwe yakatarisa nematambudziko akawanda munyaya dzeupfumi, uye maindustry asi kushanda nekuda kwemutemo inoaomesera. Pari zvino nyika yakatarisanawo nedambudziko rekushayikwa kwemari pamwe nenzara. Nhengo dzebato rinopikisa dzinoti dzange dzichitarisira kuti vamugabe vataure kuti vachagadzirisa matambudziko aya sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.